mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 5/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeHarare vakatanga kusaenda kumabasa nezuro muvhuro. Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakasunga vaimbi vegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeHarare vakatanga kusaenda kumabasa nezuro muvhuro vachiti vakanga vasisina mari dzekushandisa kuenda kumabasa. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vakatenda nezuro kuStudio 7 kuti vana mukoti vekanzuro vakanga vapinda pakuramwa mabasa vachiti nhaurirano dzekuti zvinhu zvigadzirike nokurumidza zviri pakati. Ngati nzwei hurukuro yakaitwa nezuro naJonga Kandemiri weStudio 7 navachideme.
Hongu, vana mukoti vedu vakanyora tsamba iyi kuti vava incapacitated kuya kubasa. Saka vamwe vava havana kuuya kumabasa kubudikidza nenyaya iyoyo.
Zvikonzero zvipi zvavari kupa kuti varamwe mabasa?
Inyaya dzemari, kuti mari haichakwani.
Saka sekanzuro mabata sei nyaya iyi?
Kanzuro itori mushishi kugadzisa nyaya iyoyi kuti vadzokere kumabasa. Vabatsire ruzhinji rweHarare runenge ruchishaya kwekunorapwa sezvo kumahospitari ehurumende kuine dambudziko ofuti ririko.
Saka zviri kureva here kuti makirinika ekanzuro ose atovharwa kana kuti kune vamwe vangadai vachiri kuenda kumabasa vangava vakuru kana vatingati masinia?
Kune vamwe vasina kuuya, kune vamwe vauya, asi kanzuro yakutarisira kuti igadzirise nyaya iyi kuti zvisarambe zvichitekeshera.
Pane nzvimbo here dzamungati dzakakosha dzokuti vakanga vasipo zvinhu zvire zvisina kumira zvakanaka mumakiriniki nemuzvipatara?
Hongu, tine mahospitari akaita sana Wilkins nana BTC Infectious Disease Hospital nana Enhanced Clinic yekumabvuku. Kune vanhu vanosununguka, madzimai anosununguka, sekunana Edith Opperman kunosunungukwa almost every hour. Saka makiriniki vaiye kuti haafani kutombogara asina manesi.
Munotarisira kuti zvingange zvagadzirisika munguva yakadii dambudziko irori kuti muwirirane nemanesi?
Nyaya iri mushishi rekugadziriswa, saka handichazonge tichikwanisa kukupai nekuenda kwenguva kuti nyaya yagadziriswa rini.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme. Jonga akabatawo sachigaro wesangano rinomirira vashandi vekanzura reHarare Municipal Workers Union vaCosmas Bungu vanoramba kuti kune vashandi vasiri kuenda kubasa vachiti chavakaita chete kuzivisa kanzuru kuti nengo dzavo hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa uye mazuva avakapa ekuti inge yagadzirisa zvinhu anokwana mangwana chitatu.
Panogona kunge pane kutaura kwakadaro, asi kuri divi redu rematrade unions tine rugwaro rwatakanyora kumaemployers tichivazivisa kuti mamembers edu incapacitated in terms of nyaya dzemari dzavari kutambira. I think igwaro rechipiri ratakavapa musi uno rataivati ngapachiitwa mameetings kumaworks council kutanga central works council inochewa natown clerk nemadepartment of works councils anochewa nemadirectors nepama stations kuti vashandi vokwanisa kuuya kubasa vosa marosters kuti vashandi varamba vachiprovida service asi vachiuya kubasa mushandi nemushandi achikwanisa kuuya kubasa 2 days per week due to the fact that mari dzacho dzavari kupiwa thetransport even mari dzavari kutambira hadzichaenderane neeconomic situation iriko. Kusenzesa yedu takavapa yekudzimanda masalaries anenge ari linked to the bank rate kuitira kuti zvigadziritike zvinhu zvacho. So we have been negotiating with the employer, we have been talking to him, and the issue sema trade unions are for more undertaking. This is what has happened. But not knowing kuti kana kune vamwe vari kuzonzi vatoita zvokura mabasa chaizvo chaizvo, maybe izvozvo zvinoda kutsvagwa kuti zviri kumbofamba sei.
Vashandi vekanzuro pane vatadza here kuenda kumabasa nenyaya dzamukutaura dzekushayiwa maridzi?
Vangu vari kumabasa. Because takapa employer 7 days, 7 days dzacho dzinopera nemusi weWednesday. Kuti paitwe urongwa ihwohwo hwekuti mamembers edu akwanisa kuti every week vanouya 2 days. So that the other days vanenge vachiedzawo kutsvaga kuti vorarama sei. Because of the hardships that they are facing. Masalaries avo, they are no longer economic at all. So we were pleading with our employers, aiwaka chita iwo zviri kuita some organizations kuti vari kulinga mari dzacho to bank rate, and weta make sure kuti vashandi vavo every week vanoreviewa even mari dzavo dzetransport debt kuitira kuti vakwanise kuramba vachiva kubasa, because at the end of the day vanopedzisira vakusubsidize employer. Like izvezvi titori nemamembers vakatengeserwa maproperties and what is you. Because of the situation yekuti vanenge vakuenda vachinokwereta kune vanhu vanopa zvimbasa.
Saka kanzuru iri kuti panyaya iyi matimavana mukana wekugara pasi here muchikurukura?
Yes, gotsamba dzedu takadzisa kuna meya, kuna town clerk, engineer Chisango, kuna chairman wedu veemployment council vamatikidze, and also tikakopera kuma ministries esari relevant labor, local government, kwagavena and what is you. Isusu tarisiro yedu ndeyekuti since takavapa pane madays atakavapa kuti within 7 days something must be done. We do believe kuti vanofanirwa kuzvitora zvakakosha, nekuti what happens nesystem yeSitovarare mamiriro ayakaita ndeyekuti the moment inorega vashandi veSitovarare kushanda, zviri kureva kuti upenyu hwevagari vese vemuHarare, even mavisitors, even vai watoenda pakaoma. Because even mapatients kumahospitals, tine mainfectious diseases hospitals, mapatients anofa obvious. Tine maclinics ari scattered around Harare, and you know kuti madoctors vakaenda pastrike, there's that problem. All residents and visitors are now visiting my facilities the city of Harare. So it's very, very important that even the authorities support the aspect of the vashandi vacho vanopa that service. Wholeheartedly, like what has been happening, vashandi veguta vatariswa ende nyaya dzavo dzagadzirwa.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vekanzuru reHarare Municipal Workers Union vaCosmas Bungu vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vadaidzwa nhasi nehurumende kumusangano wekuti vazeye nyaya dzemari dzavanotambiriswa pamwedzi. Izvi zvinotevera mashoko evashandi ava ekuti vanoda kuratidzira muHarare nemusi wechitatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvamashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tunze divi ravo, asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo wemutori Ncube vakavimbisa kuti vachawedzera mari yevashandi uye kuvapa mari dzebonus. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Alexander.
Musangano uno uyu ndewekuti hurumende iri kuya kwatiri ichitipa mhinduro yechichemo chatakaisa pavari chekuti vanhu mari dzavari kutambira havachakwanisi kutengera nyange vana vavo chikafu, havachakwanisi vamwe vacho kuya kubasa vakadya, vamwe havachatokwanisi kana kubhadhara transport yekuya kubasa. Saka miting yatadaidzwa mangwana ndehurukuro dzakaita saidzodzo, tiri kutarisira kuti pamiting ipapo pa1 item on the agenda yacho iripo, kutarisa kuti hurumende iri kuuya ichitiudza zvayarova kuti kupa vashandi vayo. Asi urongwa uyu hwemiting nekuzoinvhetwa kwataita kumiting kwatoita tiri pakati mune mubishi rekuti tironge dhemo. Vashandi vazhinji mushure mekunge tadhiclare kuti havachakwanisi kuya kubasa, yatinoti incapacitation, havachakwanisi kana kutengawo nyangwe kutengera vana vavo zvavanofanira kuti vachiwana, nyangwe mabasics.
Asika takaona gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachiti pane urongwa hwekukuwedzera imari. Manga masumwa here nehurumende?
Takatora nguva yakareba hurumende isati yadzoka kwatiri. Isati yadzoka kwatiri kudaro takamirira kuti hurumende idzoke kwatiri. Takazoona Minister of Finance vakutaura kuti tichapihwa mari. System yemuhurumende inoti kana tichinge tapa position, taisikarisa kuti mhinduro ichauya nenzira iyoyo. Saka taitarisira kuti kana hurumende yanga ine response, yaifanira kunge ichiunza response iyoyo kuNGNC. Uye kuNGNC kwacheko kwataitarisira kuti tinouya Minister of Finance vanenge vari vakamiririrwawo. Kune anenge atobva kuMinister of Finance. Saka izvi zvakaita kuti vashandi vashushikane zvikuru kuti ko zvaakufamba sei kuti tisaenda nechichemo kuNGNC. Chichemo chadzoswa kuti tamira takadai kana kuti tirikofa chakatongodzwa mumapepa mese mazara. Isusu kutakamirira. Taona kuti hazvina kumira zvakanaka uye hazvifanira kunge zvichimira saizvozvo. Basi harishandwi saizvozvo. Saka mushure mekunge vashandi vanyanyisa kutsamwana izvozvo uyewo nenguva yakazotorwa nehurumende kuti vadzoke bheki kwatiri, vashandi vedu through maunions avo vakatiudza kuti aiwa, ndofunga nemi muri kuenda hamusi kunzwikwa. Takuda kuti tichiti isusu tichimacha. Tamacha kudaro hurumende yoona kuti tese tiri kutaura, tese tine matambudziko aya. Saka machi yakarongwa musi weWednesday.
Saka manga matopiwa mvumo nemapurisa yekuti mukwanise kuratidzira?
Tanga tatopiwa mvumo nemapurisa, uyezve isusu takanyorera minister musi weFriday, minister wedu wepublic service, tichivaudza kuti tafunga kuti tiratidziri tinzwikwe. Kuda tinokanganwikwa.
Sachigaro vesangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, avo vave gurukota muhofisi yemutungamiriri wenyika, vakasungwa nezuro neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vachiri gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. VaGumbo vari kumiswa mberi kwedare redzimhosva mangwanani anhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo vanoti vaGumbo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori kukambani yendege yeAir Zimbabwe kuburikidza nekutengwa kwendege ina dzerudzi rweBoeing 777 kuMalaysia munguva yeutongo hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaGumbo vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwanani ano. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave padyo nekudoma makurukota matsva zvichitevera kusashanda zvakanaka kwemakurukota avo. MuDaily News mekare ZESA inozivisa kuti ichawedzera kudzima-dzima magetsi. MuHerald mune nyaya yokusungwa kwavaJoram Gumbo nekumiswa kwavo mberi kwedare nhasi mangwanani. Tombotarisa zviri. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Kadi zvenyu vatepfenyeri vekuStudio 7, tinotenda Mwari ngebasa remunoita. Munotiziisa zvese zvese zvinoitika mukati menyika yedu ino yeZimbabwe. Ini ndazwe kurwadziwa pamusoro paSharon munyonho uyu pamwe chete nemwana wake pakushaya kwake. Zviro zvinorwadza kusvike pekupedzesera. Apa unonga uchiti uende kuchipatara ndokune rubetsero, wosvike kuchipatara kuya rubetsero hakuna. Dai akaziya zvake, dai akagare mumba here, dai akadini kumwanasikana. Zvandishungurudza kusvika pekupedzisira. Mwari vanofanira kupindira pakati penyika yedu ino yeZimbabwe kuti zviro zvinake, zvingoe jekerere vanofanira kupuwa mari vechipuhwa nyangewo madze vadzidzisi havatongotenderwi kuti vapuwe mari asi ndivo vanhu vane basa guru kwazvo mukati menyika ino kuti ugare pachigaro ichocho munangarwa pamusoro pekudzidza dai wanga usina kudzidza iwe ungadai usingambogari pachigaro ichocho vese vari kuzara zaduka vari kumusoro ikoko kuzara zaduka pamusoro pekudzidza saka hamudi kuti vadzidzisi nemanesi nevese madhokuta apuhwe mari sei ikoyi muchidya muchiguta.
Hello, Studio 7, ndigogo. Ndazwa muchitaura namasara ure mutungamiri weAlgobert Edward Wati. Ndazwa tsitsi. Ana futi hasikuenda kuchikoro, ndandisina kuzvizwa zvindiri kure. Munoziva kutaura kwakuri kuita masara ure. Kana ukanzi umuvhotere taite purezidhendi. He is a good representer and ane tsitsi newana wechikoro. Muruzero kuti maticha ari kupuwa chii? Hanzi 400 RTGS. Hey, unodini ndiyo. Anhuwe eStudio 7, todini ndinongozwa angu muchiti aya mashoko ewanhu isu atine inawo eStudio 7. Hey, because isusu tiri kutika kusumuka tichiwo fora iyo kubayiwa. Neku abdaktwa imaskana.
Kwa zaiwa shamarari wa Studio 7 hapo. Kwa zai netwa Brighton ndiri kuno ku SA South Africa kuno. Kwa shamarari ndiruda kudzokera mbotaura nawo dzemasanction. Dzavari kunetseka nadzo muZimbabwe waiti hii masanction. Kuteerera Studio 7 muZimbabwe yakanga iri mhosva. Yanga ine masanction asi makaedza vanhu ve Studio 7 vakaedza kugadzirisa zvese zvakanga zvidi. Chineta, ije zvinezvi manje manje. Manje manje Studio 7 vanobva vaipa muzinda muZimbabwe. Handiti. Ndo zvavari kukumbirwa iwo kuti gadzirisai. Zvakafarana nezvamakaita imi, vakagadzirisa. Saka kana vasingazivi ngavakubvunzemo, vagadzirisewo navo. Sekugadzirisa kwamakaita imi. Ike zvinezvi vananiki mangwana vakanga vasingadi vachiti Studio 7 ndeMDC. Asi nhasi vino vakuuya kuzotaura pani. Studio 7 vakubvuma kuteerera Studio 7 manje manje vubva voipa muzinda muZimbabwe nekuda kwei kana zvinhu zvinenge zvakaipa zvikagadziriswa zvaunenge uchinzi izvi zvakaipa gadzirisa ukagadzirisa hapana anoramba kuzowirirana newe.
Mangwanani yakanaka kwamuri vashamari veStudio 7, makadini henyu vana tononoka vande vana Jonga Kandemire vana Blessing Zulu nevamwe vese. Inini ndiri kunetseka chaizvo kuti sadhaki chayo chayo iri kuibatei chaizvo zvokwadi kana yakati vafa ichaikwanisa kuuya kuzodemonstrira kuti masanctions abviswa asi pose tiri kutambura vana veZimbabwe haisi kumbotaura kana kudii izvi hurumende iyi yakundikana sadhaki haigoni kuti igadzirise kana kuti ikurudzire kuti paitwe government of national unity kuti vanhu vawane kurarama kuri zviri nani izvozvi zviri vari kuita gungani vachibudisa mari third time. Mari yacho inongobudiswa haitani kupera basa ino. Kukana vanhu vakundikana havagoni kungobva here.
Vamiriri nevabati veStudio 7. Ini ndinofara zvikuru nemashoko akataurwa echokwadi nemurume uyo anonzi Brian Nichols. Baba dai tati nevanhu vakadai sevamiriri venyika yedu dai tisiri mumatambudziko ekuti zvipatara zvedu hazvina madhokotera, dai tisiri mudambudziko rokuti masoja anobhadhagwa kupfuura madhokta, masoja nemapurisa anobhadhagwa kupfuura madhokta. Izvozvo ndozvinhu zvinorwadza. Mateachers haasi kuwana zvikwanisiro pese pese panofamba. Chii chiri kuitika? Nokuti Zimbabwe inyika ine talent, vana vayo vanogona kushanda, vanogona kuita zvinhu, asi paripo pari kuvharirwa talent yevanhu. Nokuti kana nyika isina magetsi, isina mvura, isina industry, isina zvayo kana chimwe chinoyomurika, ma human rights vanhu vachirohwa vachigadzirirwa shamhu ine munyu. Shamhu ine munyu haichashandi pfuta, hadzichashandi. Nokuti ukaenda kuAmerica unopiwa conference ego ugotaura nemachair chat, ukauya kustadium unotaura chat nemasecurity nevashomashoma vamunenge mafuziridza muground, asi vanhu vanoziva chokwadi. Saka ngatiregei vedu wee kudzvanyirira vanhu nenzira dzatiri kuona idzi.
Team yeStudio 7 maswera sei. So ini ndakagara hangu pamba ndirikuterera news. Ndobva ndanzwa kuti pa news South Africa have been crowned the 2019 World Cup champions. And news from Zimbabwe. 80 elephants have died because of lack of water. I mean zvirungo ndishungurudzo ndingana ngogara kuti makusiyana kuma levels zvako but 80 nzou dzinofane pamusana pokuti dzashaya mvura. Nzou idzi dziri wild here. Kana kuti dzine muridzi anotodzichengeta dzitori mugame park or something like that. Chinonetsa chikoti vanocheredza mvura vauya vadzidirire mvura mumadhamu nzou dzimwe. Kana kuti vachere migodhi mibhorani mawindmill kuti nzou dziwane mvura sure mhuka inosvika pakufa nekushaya mvura. Haa utsinya wekuzimbabwe wakanyanya mani. Ndonzi Raymond riri pano paPort Elizabeth.
Ayo mashoko evatereri vestudio 7 vari kwakasiyana siyana vachiti pafungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita nestudio 7. Mamwe mameseji enyu hatikwanisi kuaverenga nekuti ane kutukirira vamwe. Tinokumbira mukudzevo vamwe muchitaurawo pfungwa dzenyu makasununguka asi musingatukirire vamwe. Titumirei mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvemari muAmerica vaSteve Mnuchin vanotarisirwa kukokera musangano pakati pemakurukota anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika ekuEgypt, Ethiopia neSudan. Musangano uyu uri kuedza kuunza kuwirirana pakati penyika idzi pamusoro pedhamu riri kuvakwa neEthiopia murwizi rweNile. Mauto eUganda nezuro akakanda hutsi hunokachikidza kuvatori venhau pavakange vachiratidzira pamusoro pekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemauto. Vatori venhau vanosvika makumi mashanu vakange vakaungana pakati peguta reKampala kuti vafore vachienda kumuzinda mukuru wemapurisa kunopereka gwaro rine zvichemo zvavo. Pakasvika mapurisa ndokuvadzinga zvechisimba. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Donald Trump yazivisa kuti mugore ra2020 America ichabvumidza kupinda munyika vapoteri vasingapfuuri zviuru gumi nezvisere 18,000 kwete zviuru makumi masere nemashanu 85,000 sevakambobvumidzwa munyika mugore rekupedzisira rava Barack Obama. Izvi zvashorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevapoteri nevamwe vezvamatongero enyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati kutarisa huwandu hwevapoteri hunobvumidzwa kupinda muAmerica kunoita kuti vanhu vasaona mabasa makuru ari kuitwa neAmerica pasi pose ekubatsira avo vanomanikidzwa kutiza misha yavo pamusoro pekurwisana nzara nedzimwe njodzi. vati kubatsira vapoteri nevamwe vari kunetseka kuri kuitwa neAmerica kunotopfuura zviri pamutemo. Hurumende yati ichapa mukana wekutanga kugariswa muAmerica kuzviuru zvishanu zveavo vanotya kana vatiza kushungurudzwa pamusoro pechitendero chavo. America ichatora sevapoteri zviuru zvina zveavo vakabatsira mauto eAmerica muIraq, uye ichatora vapoteri chiuru nemazana mashanu evapoteri vanobva kuEl Salvador, Guatemala neHonduras. Kufamba kwa Paurosi sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeHarare vatanga kusaenda kumabasa nezuro muzuro. Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakasunga vaimbova gurukota rezvekutakurwa kwezvunhu vaJoram Gumbo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.